ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yeye no misoro yena udzedudza nasi chishanu kukadzi 16 2018. Vanhu vakawanda vanoungana muSouth Africa kumunamato wokurangarira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya nechina kuSouth Africa uko vairapwa chirwere chegomarara. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC akasarudzwa paCongress ya2014 muzvare Tokozani Kupe vanoti vari kushanda nemhuri yekwaTsvangirai kuti zvinhu zvifambiswe negwara kwaro paine chinangwa chekuona kuti gamba ravo raradzikwa zvine chiremerera. Vanhu vanobva mumatunhu akawanda vokurudzira nhengo dzeMDCT kuti dzizvibate panguva ino apo nyika iri kuchema kushaya kwavaTsvangirai. Komiti yeparamende inoudzwa kuti nyika inogona kunge yakarasikirwa nemabhiriyoni makumi mashanu emadhora yemari yemangoda ayo anonzi haana kufambiswa zvakanaka kwamarange. Muchirongwa cheLivetalk na8pm kusvika na10pm nhasi tiri kutaura kwemaawa maviri pamusoro pekushaya kwavaTsvangirai uye zvakunoreva kuvanhu vemuZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 6080 15580 ne15460 kilohertz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera chimwe chirongwa chedu cha6am icho tinokupai muvhuro kusvika china. Nhasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichaenderera mberi tichirangarira vaMorgan Tsvangirai. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like.